Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, kurume 15, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. UNDP inoti ichabatsira Zimbabwe nezvese zvainoda kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzejekerere. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa nasi vakurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari kusangana naana chiremba navana mukoti kuitira kuti nyika isarasikirwe neupenyu hweveruzhinji. Vanhu vakawanda vochema-chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru weUnited Nations Development Program kana kuti UNDP vaAkim Steiner avo vasvika muHarare nhasi vanoti UNDP ichabatsira Zimbabwe nezvese zvainoda kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzejekerere. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pane imwe hotera muHarare mushure mekusangana negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaSteiner vati vachabatsira Zimbabwe nemari yezvese zvingadiwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
We are very proud and pleased to be part of the effort to support
tinofara kuva tichibatsira ZEC mune zvese zvavangade kuti vaite sarudzo dzejekerere. SeUNDP takazvipira kuti sarudzo idzi dzibudirire.
VaSteiner vati pamusoro pekuzvipira kweUNDP mukuona kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzisina mbonga mupopoto, vatiwo vakazvipira kushanda neZimbabwe kuti ibude mumatope mairi munyaya dzeupfumi.
As a nation in terms of its macroeconomic indicators but also in the context of sustainable development of
takazvipirawo kuti tibatsire Zimbabwe munyaya dzeupfumi uye kuti vanhu vese vawane budiriro. Zimbabwe ichirangarira kuti zvizvarwa zvizhinji zvogara kumaruwa pamwe nekuti ikwanise kuwana mari inobva kunze neyavanozviitira kuti upfumi hugadzirike zvigobetsera vanhu vese munyika.
VaSteiner vati vachasangana nemapazi ehurumende akasiyana siyana pamwe nemamwe masangano kuti vaite hurukuro dzekuziya kuti zvizvingade kuitwa kuti sarudzo dzegore rino dzive dzakachena. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vaudzawo vatori venhau kuti rwendo runo hurumende yeZimbabwe yakasvipira kuita sarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga. VaMoyo vatiwo sarudzo dzakachena dzichabatsira kuti Zimbabwe ityidzane nedzimwe nyika zvakasununguka zvinozobatsira kuunza budiriro munyika.
We as the government of Zimbabwe and as guaranteed the supported by the UNDP are very clear and determined that we will deliver a credible, free and fair election.
Sehurumende yeZimbabwe tichibetserwa neUNDP takazvipira kuita sarudzo dzakachena zvechikerere. Izvo zvichapa pasi rese ratidzo yekuti tinofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika zvigobatsira budiriro yedu munyaya dzeupfumi.
VaSteiner vachasangana nevanhu pamwe nemasangano akasiyana siyana kusvika nemusi wemugovera panoperera rwendo rwavo rwekushanyira Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mu Mutungamiri wemDCT Vanelson Chamisa nasi vakurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari kusangana naana chiremba navana mukoti munyika kuitira kuti varwere vasarasikirwe neupenyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira chipatara chehurumende cheHarare Central, uko vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachigunun'una nemari dzemihoro, vachamisa varatidza kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano.
Taona mabasa rinoshamisa zvikuru rokuti vana mukoti vari kuita basa vasina zvikwanisiro, madokta ari kuita basa asina zvikwanisiro, mari hadzisi kupuhwa kumadokta edu, kumanesi edu, mari dzava hadzisi kuuya dziri panguva, uye padzinouya hadzina kunge dzakakwana mari dzinofanira kunge dzichipuhwa kuna vanoshanda. Vari kupuhwa $300, inova mari shoma zvikuru muchitarisa nedzimwe dzinopuhwa kune vamwe mune dzimwe nyika. Saka inyaya yati kunungunisa vamwe vakatotsveta basa, asi kune vakoti vachiri kuzama kubata zvinhu pano apapo. Vatinotenda seutungamiri kuti vari kuzama basa nemazvo, asi vazhinji vakati vambomira, ende dambudziko ravo idambudziko rakakosha. Hurumende iri kuratidza kuti iri kupa maziso akavharwa kana nzeve dzakavharwa kudambudziko rine rokuwanikwa nevazhinji vari kushandira nyika kuti vange vachirapa nyika.
Mumwe murwere anga ari muchipatara vafungai mahachi vati havasi kunyatsorapwa zvakakwana sezvo vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa.
Sezvamuono ndatongosiwo gumbo rangu ratongoemwepa papa machiremba achitukamo wacho kubasa, atukamo wamwe chibasa atoni mazuva ari matatu asi ratombouyawo apa gumbo rotongorwadza apa ndatongomira kuti chiremba kuita se ari kuuya ndasina ndatomira kuti ari kuita se ari kuuya hakuna munhu kuti ndotongoshungurudzana nazvo kutoti tusha zvokuita.
Vachamisa varumbidza vana chiremba nevakoti vashoma vanga vari pabasa nhasi vachibatsira vanhu vakazvitakura pamwe nevanga vachisununguka vachititsiye nyoro dzavari kuita dzekubatsira vanhu ava panguva iyo vari kuramwa mabasa, chinhu chinokudzwa zvikuru. Vachamisa vati kana bato ravo richinge rapinda mumasimba vachaedza kugadzirisa matambudziko ose ari kusangana nenyika zvikuru sei munyaya dzeutano.
Chokutanga, utano hwenyika ndohutano hwehurumende, hatipatsanuri zviviri izvi. Utano hwenyika kureva kuti munhu nemunhu anofanira kunge achiremekedzwa. Zvipatara zvinofanira kupuhwa mari. Mari yese iri kupuhwa iri kutorwa nemashefu inofanira kuenda kuzvipatara. Ma15 billion anenge achibiwa anofanira kuenda kuzvipatara. Tine goridhe rakawanda munyika muno, tine maminerals anofanira kuita 60 maminerals munyika anokwanisa kutipa mari inoita kutipe vakoti vedu, tipe vadokta vedu, vana chiremba kuti vange vachigara upenyu hwakanaka, vane mota dzakanaka, vane zvokushandisa zvakanaka, vane magloves nezvimwe zvikwanisiro zvinhu zvifambe zvakanaka. Izvozvo ndochinhu chokutanga chatichaita, nokuti chatinokoshesa utano, chatinokoshesa kugara kwakanaka kwevanhu vachirapwa nenguva yakafanira kunyanya-nyanya vanenge vakazvitakura.
Zvichakadai, sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association raburitsa mashoko ekuti nhengo dzaro dzicharamba dzakakanda mapadza pasi kudzamara nhuna dzavo dzanzwikwa nehurumende. Sangano iri rinoti vana chiremba vanodarika chiuru havazi pamabasa sezvo vari kuda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi regurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa. Vana chiremba vave nemasvondo anodarika maviri vachiramwa basa sezvo vasiri kuwirira nehurumende panyaya dzemihoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai anechitsama anogara muHighfield muguta reHarare aungana kuZimbabwe Hall iri pamachipisa shopping center achicherechedza zuva reInternational Women's Day. Zuva iri rinopembererwa pasi rose nemusi wa8 kurume. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Charity Mandishona, vati sangano ravo rakafunga zvokuuya kumisha inogara veruzhinji sezvo vasingawirirane nepfungwa dzekuitira mhemberero dzezuva iri mumahotera uko veruzhinji vasingakwanisi kusvika.
Tikuita International Women's Day celebration under the theme transforming women's lives through economic empowerment. #timeisnow. Why tauya kwa ifuld taita kuti tiende kuma grassroots nokuti madzimai vanenge vari kuma location kashoma kuti vakwanise kunzwa information vanenge vachizoti hatina kuzvinzwa hatina nekuti zvine chingoitirwa ku town kana ku hotel saka taona kuti isusu se Harare chapter we want to catch them ku grassroots kwavari nzvimbo kwavo kwavanogara ndosaka nhasi uno tiri kuita ma celebrations edu tiri kuifuld.
Madzimai aungana aya awirirana kuti International Women's Day izuva risingareve chinhu kwavari sezvo vazhinji vavo vari kutambura nekuda kwekushaya mari yokuriritira mhuri dzavo. Amaisi vavazobongano avo vakaoma mutezo uye vachifamba neuche vati hapana vari kunyatsovamirira kumahofisi ehurumende izvo zviri kuita kuti matambudziko avo awandise.
Handikuri kuti pane chandiri kunyatsoona inini ndakazvimirira chiri kunyatsobudirira. Mukada kutarisa pakunonyoresa kuvhota kuyo mukada kutarisa izvezvi vakawanda madzimai nemayuth varume vashoma. Saka isusu hatisi kunyatsoona zviri iko draw 50-50 hapana. Saka tiri kukumbirisa kuti dei zvaitawo zvakaenzana isusu vakadzi nevarume especially kuvakaremara kumusoro kungakuwane vanotimiririra vanoziva nezvatinoda isusu vanorarama neurema kuti tikamiririrwa neasiri anoziva kuti tinoda chii hapana.
Mashoko aya atsinirwa naamai Trifin Antonio avo vatiwo madzimai akaoma mitezo anotarisirwa pasi mumhuri pamwe nevanhu vemunharaunda dzavanogara.
International Women's Day atione kuti izuva rekuti tingati chii chatinopembera kana chatinoachipa as madzimai izuva rakangoiswa pakalenda nekuti ukatarisa machallenges ari kusangana nemadzimai akawandisa ende mazhinji achona hapana kana solution iripo especially tikatarisa nemadzimai ari kurarama nekuva nemitezo isina kumira zvakanaka kana ndida kutaura kuti vakaremara mabatirwo avanoitwa mungave mufamily mungave mucommunity unongona zvakatongosiyana nemunhu akadii ane mitezo yakafanana.
Amai Antonio vatiwo madzimai ari kumusoro-soro munyaya dzezvematongerwo enyika anokanganwa vanhu vakavavhotera kuti vasvike kumusoro kwavari izvo zvinoita kuti zuva remadzimai risareve chinhu kuvanhukadzi vakawanda.
Kune madzimai ari kumusoro. Yes, tinoti madzimai variko, but what are they doing for us madzimai tiri pasi? Hapana. You find kuti we fight for a woman kuti apinde panopinda ingave position ipi neipi, but kana ako she tends to forget ma grassroots ningiri. Saka tinoti hurumende ngaitarisise nema MPs echidzimai kana ma councillors kana whatever to the society ine chekuita nemudzimai, let's stand up.
Gore rino mhemberero yeInternational Women's Day muZimbabwe yakaitirwa kuGwelutsena Business Center kuNkai mudunhu reMatabeleland North uye dingindira regore rino raive rekushandura upenyu hwemunhukadzi kuti awane chouviri. Ndakamirira Studio 7 pamachipisa Shopping Center ndini Kiri Mudzamiri.
Vamwe vagari vekumasvingo vanoti hapana chekucherechedza pazuva reConsumer Day sezvo upenyu hwavo huri kuramba uchioma munyika zvichikonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva iri raitirwa mumasvingo, vanhu vazhinji vanoti mitengo yezvinhu muzvitoro haina kudzika kubva payakakwira gore roda kunopera zvichitevera kupinda kwakaita vaEmerson Mnangagwa panyanga muna Mbudzi. Mumwe mugari wekwamucheke Musare Tresi Musakaruka vati mitengo iri kuramba ichikwira zviri kuita kuti vatadze kuriritira mhuri yavo zvakanaka uye zvichikora kodzero dzevatengi.
Tiri kucherechedza zuva ranhasi 15 March 2018 izuva rekodzero dzevatengi asi muno masvingo izuva rakatisuwisa nekuti hatisati taona chanduko yezvinhu kunyanya pamaprices ezvinhu zvemabasic commodities. Muno masvingo ndingati kubva muna December kusvika pari zvinezvi hapana chati chachinja kubva kushuga. Shuga ichakakwira. Marice are ma 2 kg rice iri kuita $2.60, 1 kg iri kuita $1.50, nyama chaiyo yekudya iri kuita $5.56 per kg hasati zvachinja, mafuta hasati aderera mutengo.
Vamwe vakaita amai sungano zvarebwana vashini vanoti kunze kwechikafu nezvimwe zvinhu zvakaita sekubhadhara mvura magetsi pamwe nemitero yemumabhanga iri kuramba ichivadhurira, veruzhinji vari kuti izvo zviri kuwedzera kuoma kweupenyu.
hapana chatiri kumbo commemorate hapa kodzero dzevatengi nokuti hapana chakachinja. Tikatanga nokutarisa mabhiru emvura chaiyo mwedzi uwo uno akatovya akatokwira zvakatonyanyisa. Mvura iri kutodhura, tikatarisa even magetsi ari kutodhurazve. Saka hapana chatinopemberera zvinhu zvese zviri kungotidhurira zvatiri kutenga. Even pakaita hurumende ikapinda mupawanyiwani zvinhu zvose hapana chakashanduka zviri kutongokwira zvichingodhura. Saka hapana chatiri kupemberera.
Gara vazhinji vanoti mashoko anotaurwa nehurumende ekuti akwanisa kushandura zvinhu munyika pamazuva zana ekutanga manyepo sezvo vatengi vari kunongasose nemuromo nekutadza kutenga zvikafu nekubhadhara zvimwe zvinodiwa muupenyu nenyaya yemitengo yakakwira. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano runorwira kodzero dzevatengi rekonzuma council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani mugushini vanoti kukwira kwemitengo kuri kukonzerwa nekushayika kwemari munyika.
Ndingati isusu tiri kuona kuti zvinhu zvamitengo zvinhu chikafu nezvimwe zvekushandisa zvekuvaka nemafuta edzimotokari ekufambisa mitengo iyi yakakwira kazhinji. Zvinhu izvi zvakatanga kukwira muna October gore rakapfuura ra2017 asi zvinji zvacho zviri kukonzereswa nemari yatiri kushandisa nekuti mamaprices acho kana une cash iri US dollar mutengo wechinhu unenge wakati dzikirei, kana uri bond iri keshiwo zvekare unenge wakasiyana mutengo. Kwozotiwo kana uchitenga nemafoni aya tinoti mamobile transactions inenge yakasiyana.
Vanoongorora magariro evanhu vamunyaradzi Chauke vanoti hurumende iri kukundikana kugadzisa nyaya yezvemitengo.
Zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana nezvinhu zviri on the ground. Tinoudzwa nyaya yekuti maprices anofanirwa kudzira, but the actual thing is maprices ari kukwira. For example, ndichida kubata nyaya yefuel chaiyo. Fuel yakanzi pane price yakazetwa and it only happened kuda for a week. Then after a week my price akatanga kuita skyrocketing.
Studio 7 yatadza kubata hurumende kuti itipewo divi rayo, asi vagari vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu munyika kuri kuita kuti upenyu huvaomere. Takamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yazivisa kuti iri kutemera Russia zvirango zvitevera mashoko ekuti nyika iyi yakapindira mune zvesarudzo dzemuAmerica makore maviri apfuura. Vari kutemerwa zvirango vanhu 13 vakadomwa nechikwata chava Robert Mueller avo vari kuperefeta kupindira kweRussia musarudzo dzakaitwa muna 2016. Vatungamiri veBritain, France, Germany neAmerica vabatana mukushora zvakadzama kuurayiwa nemuchetura kwevaimbova musori weRussia uyo akafira muBritain. Vatungamiri ava vashora hurumende yemuMoscow vachiti maurayiro ayakaita paSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia ndeyekutanga pachishandiswa mutoo wakadai. Kushanya kwemukuru United Nations Development Program kana kuti UNDP vaAkim Steiner kuri kutambirwa zvakanaka nemapato maviri makuru munyika eZANU PF nerino pigisa RMDCT semunongedzo wekuti nyika inofanira kuita sarudzo dzakachena dzinotambirwa nepasi rose. Kushanya kwa vasteina uku kuri kuitika apo SADC yakatotumirawo chikwata chayo chevaongorori vesarudzo, ukuwo mutungamiri weSouth Africa varizve sachigaro weSADC Vasiru Ramaphosa vari kutarisirwa munyika nemusi wemugovera kuzotaura nenyaya yesarudzo nezvimwe nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. UNDP iri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kuburikidza nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvikuru pachirongwa cheBVR nekudzidzisa vanhu zvine chekuita nesarudzo. Mukuzeya nezvekushanya kwavasteina uku, tabata munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora uye mutedzeri wemunyori wezvemutemo muZanu PF vaFortune Chasi. Totanga nekunzwa kubva kuna vachasi nezvekukosha kwerwendo rwavasteina.
Vakakosha zvikuru isusu kubato redu ikutarisira kuti sarudzo iri kuya isarudzo yatiri kuda kuti inge ine runyararo. Tinge tichiparura ngati mapeji akanaka ekuti nyika yedu ienderere mberi tine runyararo semhuri yeZimbabwe. Saka kuya kwavari kuitaiwo sevakuru vakuru veUnited Nations tinoda kuti vange vachionawo isusu semhuri yeZimbabwe takabatana tichiratidza kuti aiwa tokuda sarudzo yerunyararo. Saka ndo zvatoda kuti tinge tichivaratidzawo ivo vachionawo kuti pagraund pakamira sei.
Vamunzora, rwendo rwakakosha sei?
Rwakakosha zvikuru nokuti tinoda kuti tikurukure pamusoro pekuti nyika yedu yofambiswa sei, uyezve tinoda kutarisa kuti sarudzo dzakachena dzinofambiswa sei muZimbabwe. Saka tine zvizhinji isu seMDC zvatinoda kuti tiburitsirane pachena ipapo. Chekutanga ndechokuti kutaura bedzi kuti tinoda kugadzisa zvinhu zvakati 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 hakubetseri. Panodawo kuonekwa kuti progress yaitwa pari zvino ndeipi. Tiri kuona kuti pane zvizhinji zvisati zvaitwa panyaya yesarudzo dzakachena. Tine nyaya yediaspora vote, tine nyaya yokuti maballot papers achanodhindirwa kupi, tine nyaya zvakare yokuti voters roll racho rinofanira kuoditwa, tine nyaya yokuti iyo United Nations pamwe chete neSADC neAfrican Union maregional bodies iwayo achaplaya pati ipi pasarudzo dzeZimbabwe. Totaurisa nyaya dzemhirizhonga, totaurisa zvakare nyaya dzekusawana mukana wakafanana pamasaisai atinoti mamedia reforms. Saka inyaya huru dzachatava nezvadzo. Ndiri panyaya yediaspora vote, ndoimba wachisi nhasi waona muherald nhasi nyika yeRussia yaisa advert muherald yekuti zvizvarwa zveRussia zviri muZimbabwe zvivhote muZimbabwe imomo zvichivhotera president wekuRussia pamaelections ari kuitwa musi weSunday musi wa18. Saka titori neshamwari yeZimbabwe iri kuita diaspora vote, vari wekuRussia vari muno idiaspora sezvakangoitawo wedu vari kuRussia idiaspora zvakare. Saka chinhu chinokwanisika kuitika, taane nyika shamwari yeZimbabwe iri kuita zvisiri kudiwa nehurumende yeZimbabwe zvekuita diaspora vote. Saka ndicho chimwe chezvimwe zvinhu zvikuru zvatofanira kutaura nezvazvo. Tozotaura zvezve kuwandudzwa kwemitemo, mutemo wedu weElectoral Act unofanira kuwandudzwa kuitira kuti uenderane neconstitution yedu yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vavhote murunyararo pasina anotyudzira vamwe, vavhote zvisina kupindirwa nemasoja, nemaCIO nemapurisa.
Vachasi, mazuva zvataurwa navamonzora zvavari kugunun'una nazvo zvavari kuti zvinofanira kukosheswa izvo.
Ndazvinzwa chaizvo chaizvo. Nyaya yediaspora vote, ndanzwa vachiti hurumende haisi kuda nyaya yediaspora vote. Handisati ndambonzwa hurumende ichitaura izvozvo kana kuti bato reZANU PF richiti haribe kuti vana veZimbabwe vari kunze havafanirwa kunge vachivhota, kwete. Ndofunga nyaya iripo ndeyekuti ngatinyatsotarisisai tichizvo isusu semhuri yeZimbabwe ngatigadzirisei kana kuti ngatigadzirisei tironge kuti munhu wese weZimbabwe kwaanenge ari akwanise kunge achivhota. Asi tizive kuti zviya zvinonzi pachirungu malogistics titi susu zedu munu wani arifu Siberia kuku Zimbabwe. Toti zeki yoenda ikoko yuna mregista ere. Deni paku vota otewerwa ikoko kuta ano vota ere.
Avangwari mutezeri wemu nyori anona nezvemutemo mbatore ZANU-PF vaFortune Chasi manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vaviri ava vangwari parunare muHarare. Vamwe vanorarama nekutengesa muBulawayo avasati vabva pane imwe nzvimbo yavari kutengesera mavhiki maviri kanzuru yati vanofanira kubva panzvimbo iyi sezvo pari kuda kuvakwa zvitoro kana kuti shopping mall. Tauraishava anoti panyaya inotevera.
Kanzuru yeguta reBulawayo yaive yati vanhu vanotengesera paEgodini nemunharaunda mayo vaifanirwa kunge vabva panzvimbo iyi pakupera kwemwedzi wapera kuitira kuti vakapiwa basa rekuvaka Egodini mall vatange kuita basa iri. Kanzuri yakazobvumirana nevanhu ava kuti vaizofanirwa kubva panzvimbo iyi mukati memasvondo maviri kubva pakutanga kwemwedzi uno asi vanhu ava vachiripo nanhasi. Vamwe vanotengesa paEgodini vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nekanzuru nhasi vakabvumirana kuti vachatanga kubva panzvimbo iyi kana vanyorerana chibvumirano nekanzuru chekuti vanhu vanenge vabviswa panzvimbo iyi ndivo vachatanga kupiwa mukana wekudzokapo kana pachinge papera kuvakwa. Mumwe wevanotengesa panzvimbo iyi muzvare Eunice Ndlovu vati kunyange hazvo vachibvuma kuti kuvakwa kweEgodini mall kunogona kuunza budiriro vanotyira kuti vachange vave kuwana mari shoma pane yavanochiwana kana vakabva panzvimbo iyi.
Kwatiri kuenda kwacho hazvimene kuti chichamutoitika kujaira kwacho business nekujairwa nemacustom zvino zvakatigozhei but nekuenda kwenguva zvedu tichajaira but panapa paEgodini tachirarama nokuti nemakore chiraramisa vana vechienda kuchikoro chiriritira mhuri nemaparents edu saka development kuBulawayo zvekuti tiri kuida but haa.
Vajabulani Mukize avo vati vave nemakore akawanda vachitengesawo vari paEgodini vatsinhirawo izvi vachiti zviri nani kuti vanhu vakaita saivo vapiwe mabasa ekuita pachatanga kuvakwa Egodini mall kuitira kuti vagokwanisa kuramba vachiwana mari yekuriritira mhuri dzavo semazuva ose. Mumwe mutyairi wemakombi vaJustice Mangena vati havazi kufana nekwavari kunzi vaende vachitiwo havaone budiriro yakanyanya chaunzwa nekuvakwa kweEgodini mall vakati zviri nani kuti kuvakwe kana kumutsurudzwa maindastiri anowanisa vanhu vakawanda mabasa.
Zvinenge zvakavanakira ivo vano vacho vanoda kuvaka asi kwatiri zvinoda kukanganisa bhizinesi redu. Budiriro kana ichizouya zvinhu zvei zvakanaka asi nemamiriro azvakaita dai vavatanga kuvhura maindastiri zvanga zviri zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kana vanhu vavana nekwekushanda vozogadzira godini racho pane kuti togadzira godini ivo vanhu vasina kwacho kwekushanda zvina zvinobatsira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuru panyaya iyi. Asi gore rakapera kanzuro yakazivisa nezvekuvakwa kweEgodini mall uye kuti vanotengesa vari panzvimbo iyi pamwe nevemakombi vaizofanirwa kubva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Tauraishava.
Gore rino richitanga muzinda weWhite House wakashora kuchorwa kwekodzero dzevanhu vemuIran nehurumende yavo ukati wakazvipira kuramba uchitaura nguva iyo vanhu vemuIran vakanga vachiratidzira zvisina mhirizhonga vachiramba uori nokudzvanyirirwa. Vanotaurira muzinda weWhite House amai Sarah Sanders vanoti America inotsigira vanhu vemuIran uye inoudza hurumende yavo kuti iremekedze kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka. Vanotizve kunyange zuva racho risati rasvika America ine tarisiro yezuva iri apo vanhu vemuIran vachagarawo vakasununguka sevanhu vedzimwe nyika. Muchuchusi mukuru wemuguta reTehran abudisa mashoko ekuti munazvita umwe mudzimai asina kudongwa nezita akafamba panze asina kupfeka nhumbi dzake dzechitendero kana kuti hijab akatongerwa makore maviri mujere kuchinzi aedza kukurudzira zveuori kune veruzhinji. Mudzimai uyu ndeumwe wemadzimai mazhinji vakasungwa muIran kubva muna zvita vachipomerwa mhosva yekukurura mahijab avo izvo zvisingadiwe nemutemo. Zviri kuitwa nemadzimai muIran zviri kutyisa vakuru vakuru venyika iyi avo vachiri kuyeuka kuratidzira kwakaitwa nevanhu munyika iyi muna zvita nandira. Apo kuratidzira kwemadzimai kwaenderera mberi muna mukadzi vanotaurira bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica muzvare Heather Nauert vanoti America inoshora kusungwa kwemadzimai makumi maviri nevapfumbamwe vakachorewa kodzero dzavo nekudzvanyirirwa vachimanikidzwa kupfeka zvavasingade. Vakatizve America inotsigira zvakasimba kodzero dzevanhu kuita zvechitendero chavanoda vakapamidzira vachiti vanhu vanofanira kubvumidzwa kupfeka zvavanoda vachisarudza chitendero chavanoda. America inoyambira
tinotenda zvikuru hwande tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani nthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 kumvimbitho 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sihambe esibhedlela namuhla outpatient sathola kuvaliwe sicanti sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hhayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kulungela sizo.
Ingatsha ezelapha izigulane ezivela emakhaya ngkhaya esibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals lazo sezivaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Uright sibili ukuthi uchamisa uke waya e-Harare Center wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa kuzancedani pho bona bengasilaleli izikhalazo zethu. Bayaphonga ukuhamba bekhulume eParliament kumbe bayenzeni kodwa thina sisoze sithule lutho.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uke wabhoda ngezibhedlela e-Harare namuhla ehlola umumo wabodokotela abakhalala umsebenzi. Okay nqulwe embusweni nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamanzi umongameli Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okay nqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi kamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ngoba engene embusweni ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni njalo uthi uthukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe embusweni. Umgabe wethu le amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli zindaba ikakhulu ezaphandle kwelizwe endlini yakhe eHarare. Intatheli zindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, eze-Sunday Times yakwele South Africa, i-Times of London yakwele Bhilitane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ukulandule ukuthi abantu abatshengisela esitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe babegoqela abasekeli bezanu-PF. Uthe abantu laba kwakungabasekeli be-MDC kuphela. Ebuzwa ngodaba lwegugurawundi umgabe uthe akulalutho olubi alwenzayo. Wengeze wathi uhulumende wakhe wathatha amanyathelo okulwisana namalunga ebandla lezaphu ngoba ayegcine izikhali. Umbhuqazo wegugurawundi wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Umgabe ube lomkakhe uGrace emhlanganweni wanamuhla lo. Ababili laba bakulandule ukuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Kodwa umgabe uthe lingaqoqeka leli bandla uzalisekela. Ngothi olwelapha izigulane ezelatshwa zivela phandle olwe outpatients esibhedlela ezivalisa impilo le-United Bulawayo Hospitals sezivaliwe ngenxa yokukhalala kwabodokotela okuqhubekayo. Kubika uBathabile Masuku.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhla sivale uhlangothi olwelapha izigulane ezivela phandle kwesibhedlela olwe-outpatients ngenxa yokuthi bekungela odokotela abangakhangela izigulane ezibuya kuleyo ward. Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yabo e-Zimbabwe Hospitals Doctors Association bethule umbiko namhla othi kusasa bazatshengisela isibhedlela esiseHarare esePhirirenyathwa Hospital. Udokotela Mxolisi Ngwenya isikhulumi senhlanganiso yabo dokotela laba iZHDA njalo engumsekeli womkhokheli wayo uthe balokhe besemhlanganweni bexoxisana labameli bakahulumende mayelana lezikhalazo zabo ethi angeke aveza isibanga asebekiso okwamanje ngoba bengakaqedi inkulumo. Laloba kunjalo izigulane ezihambe esibhedlela se-UBH namhla zithi ziphenduke zilokudana ngoba zingatholanga usizo ku-outpatients ward ebivaliwe. Unkosikazi Zithelo Sibanda ngomunye ophenduke esibhedlela engatholanga usizo.
Sihambe esibhedlela namhla outpatients sathola kuvaliwe sicanti sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kungela sizo.
Esinye njalo isigulane esixoxe le-Studio 7 sithi umumo ezibhedlela mubi kakhulu ngoba abantu belokhe besiba lezikwelede zesibhedlela kodwa bengatholi ukwelatshwa bethi kungcono ukuthi bagulele ezindlini. Unkosikazi Samukele Ncube uyalandisa.
Strike lesesikhona empilo sasisebenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi sizigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele babe phongubagcina khona ngale le bill lalo likhwela.
Abongi abakade bethembise ukukhalala umsebenzi kuqala namuhla abasakwenzanga. Umongikazi okhethe ukubizwa ngokuthi nguTabeth Dube uthi bayesaba ukuxotshwa umsebenzi ngoba abongi abagqiba izifundo abangela umsebenzi bebanengi kakhulu njalo abathembe ukuthi uhulumende lo uzabalalela nxa sebekhalale umsebenzi.
Sina njengabomongikazi sibona kungcono ukuthi khona siqhubeke ngomsebenzi singaze sastrike ukuze uhulumende ezwe izikhalazo zethu. Okwenza siyesabe ukustrike ukuthi sibone ngani uhulumende angagcina esesixotsha afake abanye endaweni zethu ngoba bakhona abanye asebe graduate leyo kodwa lokhu bengakaze bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi.
I-outpatients ward empilo leyo UPH abetshaya umoya engelamuntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abagulayo esibhedlela seHarare Hospital namuhla asebelamaviki amabili bengelatshwa ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Kube lokuxokozela kwenjabulo esibhedlela seHarare Hospital, abongi bejabulela umnumzana Nelson Chamisa njalo bezama ukuthatha imfanekiso laye. Ekhuluma lentatheli zindaba ekulesi sibhedlela uChamisa uthe uhulumende kumele akame ukutshona ehamba esithi osomabhuzimusi babuye eZimbabwe yena esehluleka ukubanakekela.
They want to be given what they deserve. They work for it. So government
bafuna imali abayisebenzelayo. Uhulumende abanike imali yabo. Uhulumende ngeke ahambe esethi Zimbabwe is open for business esethuleka ukunaka uzulu wakhe.
Unkosikazi Zukoluhle Bhanda umongikazi uthe abakuhulumende kabasoze bazihlupha ngokulungisisa umumo wezibhedlela ngoba bela bavele belabodokotela babo ababelapha lemuli zabo ngekhaya kumbe ezibhedlela ezizimeleyo.
Istrike sile more than 2 weeks kodwana igovernment kayikayenzi lutho. Istrike sisetshenziswa njenge-political point. Ku-right sibili ukuthi uChamisa uke waya eHarare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa uzancedani pho bona bengasidaleli isikhalazo sethu bayapho ngohamba bekhulume eParliament kumbe benzeni kodwa thina sithoze sithule lutho njengathi sikuma district hospitals akula medicine serious akula ama green needles bona bayasazi ukuthi bayabesenzani ngoba bala ama private doctors this is for the public bona bayenze lutho
unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union umnumzana Ajivunye uncome okwenziwe nguChamisa
yambonga ngamaya ngalokho akwenzayo ukuthi ahlangane labantu abone ama problems afuna ahlangana labantu each and every day so kuyinto eqakathekileyo and for i-government ukuthi amadokta estrike it shows ukuthi into abaziprioritizayo kathi singakhangeli ukuthi i-ED must vote launch ibilontshwe egweru iyalontshwa egweru ilontshwa everywhere ngemali yena leyisebenzayo but bayehluleka uprioritiza into eqakathekileyo
ingcitshi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ukungazihluphi kukamongameli ngenhlupho zabodokotela kuveza ukuba akalandaba nabantu
esikubonayo lapha yikuthi uhulumende weZimbabwe akananzi impila kahle yabantu ngoba nje engalungisisi indubeko ehlangana labo dokotela laba abaku strike siyabona into dokotela laba sebelesikhathi esiningi kakhulu beku strike kodwa uhulumende ulokhu engalungisisi indubeko zabo lezi abakhala ngazo ukuvakatsha kukamnumzana uChamisa upresident weMDCT sengisela ukuthi yena ngumuntu onakayo impila kahle yabantu njalo ufuna ukuthi etshengise ilizwe lonke ukuthi hathi njengomuntu omkhokheli osakhulayo ujonge ukuthi abantu bonke bethole impila kahle enhle
odokotela sebe namaviki amabili bekhalala umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo kanye lokuphathwa kuhle emsebenzini bathi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo ngimele isitudio sevele ngiseHarare ngiGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Umsekeli kaSikomichi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba sekutaze ukulondolozwa kokuthula wacela njalo intatheli izindaba ukuthi zilobe indaba zingendlela ezingalwisanisa abantu ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma nentatheli izindaba kobulawayo eRainbow Hotel emhlanganweni wezifundo zokuzivikela kanye lokuthapha indaba kahle ngesikhathi sokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, uCharamba uthembise ukuba amapholisa azolondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho belandela imilayo yesisekelo sombuso. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosazana Inspector Precious Mango uthi bazasebenza gadalala ukulondoloza ukuthula besebenzisa imithetho yelizwe.
Sizabe sisebenza sonke labathathi bezindaba ukuthi sibone ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Thina labantu abathatha izindaba njengenhlanzi lamanzi sisebenza ndawonye and thina sithi nxa abathathi bezindaba besiyathatha izindaba begqoke ama press jacket kwenzela ukuthi amapholisa labantu bebabone kungabi bengahlukuluzwa ngabantu kanye namapholisa.
Intatheli izindaba engumsakazi unkosazana Sibusisiwe Sibanda uthi izifundo abazithole lamuhla zibavule amehlo ngendlela zokuziphatha besebenza ngesikhathi sokhetho.
I-workshop leyi isifundise ukuthi ngaphandle kokuthi sizesabele impilo zethu, lathi kuqakathekile ukuthi nxa sifika ezigabeni sazi ukuhlonipha umphakathi, sazi ukuthi siziphathe kanjani ngaphandle
evumelana loSibanda intatheli izindaba yeSunday News unkosazana Robin Muchetu yena uthi ufunde ngendlela zokuzivikela nqa kungaba lodlakela kumbe bengehlelwa ibunzima.
Thina siyabonga ukuthi imisa isifundise ukuthi nxa singangena engozini njengentatheli sihambe kulama platform abasitshele wona ukuthi singahamba siyekhuluma sibatshele ukuthi ngitshayiwe kumbe bangithrethenile. So siyabonga kakhulu ngento ezinjalo.
Umnumzana Divine Dube intatheli izindaba ezimeleyo ekhangela kakhulu ngezebulenjini uthi ufunde ukuthi aphathe njani imitshina yakhe yokuthapha indaba lokuvikela ayabe esekuthaphile.
Thole imfundiso yokuthi khona singazivikela njani ikakhulu nxa sisiya ezindaweni eziyingozi lapho mhlawumbe okungaba labantu abangasihlasela ngenxa yomsebenzi wethu, njalo sikhangela ukuvikela imitshina yethu esiyisebenzisa emsebenzini yethu efana lamafoni kunye le-social media ukuthi khona nxa bekhona mhlawumbe abafisa ukuthi bathole information esiyiphetheyo ngaphandle kwemvume yethu bengenelisi ukukwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe eqoqa lomhlangano wezifundo ihle yathatha leli thuba ukwazisa ukuba isisungule uhlelo lokusiza intatheli izindaba lapho sezehlelwe ludubo ngokubathinta ecingweni kunombolo ezithi 0784437338 0784437338. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano wabo omkhulu khonapha eNew York phansi komanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zamalungelo oluntu enhlangothini ezitshiyeneyo zempilo kwele Myanmar sezisole kakhulu sokusenziwa nguhulumende othethe intambo zombuso ekhethwa nguZulu ngemva kweminyaka eminingi lelo lizwe libuswa libutho oseqinisa imithetho evimba umbuso okhululekileyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo kwele Syria Syrian Observatory for Human Rights ithi inkulungwane zabantu bakulelo lizwe zibaleke ngobunenge edolobheni leGouta lamhlanje ekuseni ngesikhathi ibutho likahulumende lilwisana kanzima labahlamuki. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeSADC ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngomgqibelo lapho azahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngokhetho oluzayo. Uhambo lukamnumzana Ramaphosa lulandela olwequla leSADC elifike eZimbabwe ekuqaleni kweviki. Iqula leli lizehlola amalungiselelo okhetho njalo izolo lihlangane leziphathamandla ze-MDC. Umkhokheli we-UNDP laye ufike namuhla ukuzokhulumisana lohulumende ngamalungiselelo okhetho. Umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaqhutshwa ngendlela esuthisayo yini lolu khetho njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawulele siphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngithi-ke njengamabandla aphikisayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele i-MTC Alliance ngubandla le-PDP. sithi thina ke akukabi lo tshintsho osoluthengiselwe nguhulumende ukuthi lolu khetho luzabe lulomehluko kukhetho luka-2013 nokhetho luka-2008. Asikaboni mehluko. Okokuqala ke sizwa ke bekhuluma umnankaka asibona i-rhetoric ukuthi hayi United Nations lizavunyela ukubuya Commonwealth liba liphi ilizwe loba ngubani ofuna ukuthi azobona ukuthi uphethe luhamba njani uzavunyelwa. Kungamazwi amnandi sibulakhanye lithukile emlonyeni, kodwa ke ithukile langikhona ngokwalo lingekho. Ama-benchmarks lawo ke esiyabe sikukhangelele kakukayenzakali. Kodwa kungasenani ke thina njenge-MDC Alliance sesilungiselele ukuthi sizangena ekhethweni sesi-ready, sesikhethile ozasimela ke kusalo ngumongameli ke omnumzana Nelson Chamisa. Lokhu ke sekumgceke njalo siyayenza ama-rallies, siyahamba sikhulumisana nabantu, abantu bayathokoza ke. Singathi ke thina ke ngamafitshane njenge-MDC Alliance sesililungiselele ukhetho, sesilindele ukuthi lube khona. Kodwa ke sisathi thina ke akube la ma-reforms ke athile azayenza lolu khetho lube free and fair, wonke umuntu oncintisayo enelisa ukuthi aphumelele kumbe anqotshwe kuhle nje kungenakusola.
Nansi indaba babagawule.
Yebo ndinganele. Heyi, kuhle kakhulu ukuthi ngixoxisane lo wabazala. Yazi ngiqhubezele lo wabazala ngamgwebisa ndinganele. Kodwa kungazeni anibanele ngitsho. Uyabona into eqondileyo ukuthi obabazala sebajayele ukuhlala bekhala kuphela, lanxa into zinjani bahlala bekhala. Ukukhala kwakhona ke angikwazi ukuthoni engubonayo mina amalungiselelo la akhona awokhetho. Ubaba omutsha, upresident wethu omutsha uMnangagwa ukhulume kuhle wathi ufuna kube lokhetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe, ukwenzela ukuthi siyakhele phezu kwalo ukhetho lolu oluhle ekutheni sivuselele ilizwe. Ubaba uMnangagwa uhlelo lwakhe lokuthi avuselele umkhonomi welizwe, ilizwe libuyele libe ngcono ukwedlula izolo kade wathi likhokhona izolo. Uthi yena ubaba uMnangagwa ufuna sitshele sisemuva kweminyaka ethile shiwo ngamanye amazwe, funa ukuthi sesigijime siyathola amazwe lana siphinde siwadlulile sibe phambili sihambe ngesiqubu. Ngokunjalo ukhetho oluhlambulukileyo, ukhetho olucelekileyo, ukhetho oluhle, ukhetho lokuthi wonke umuntu uyabe ekhululekile ekhetha yikokuthiwa yikukhetha okuzabe kukhona lo nyaka. Lokho okuzayenza ukuthi naba nabantu ababuya bezokhangela bezohlola bazabutshe sebesithi ukuthi hayi ukhetho lwana belukhululekile. Izinto zonke sezilukile voters roll entsha seziphumile kuliyana endala angazi okufunakala kunye kungaba kuyini amalungiselelana la konke ethi kwenza abantu bakhankasa nje bekhululekile. Angazwa ngizwa ukuthi omunye umuntu owathi wavuta ethi wesenza umhlangano wale bahlaselwa kumbe bayenzani, bazenzela bona be-MDC abe-alliance bazenzela imihlangano yokhululekile. Mina njengamatsholotsho ngale sibabona bezikholisela nje bezihambela bezinyama zabo besenza imidlalo yemithi imihlangano yabo bekhululekile abantu benkosi. Asivumeni bakithi ukuthi ngelinye ilanga izinto ngazithe zachombuluka zaba ngcono kuthi hhayi ibhanti leli liphe ngihle wakathethu.
Uthi okuhle kuyabukwa ubabuka uLendlovu.
Isintu sithi sona izenzo kungemazwi. UMnankagwa umgawuli amnandi bakithi uyakhuluma, umfanyana kamugawuli amazwi amnandi uyakhuluma, kodwa thina sithi izenzo akube yizo ezibonakalayo. Lokho kwangenanga uMnankagwa i-economy iyaphansi, izinto ziyadura ezitolo kusiya phambili, yena lokho ekhuluma ilanguage emnandi kodwa okwenzakala ku-ground kuyabe kungayisikho khona lokho. I-ZANU-PF uthi yehlulekile. UMnankagwa abe kusystem ye-ZANU-PF kusukela ngo-1980 engu-minister waze wakuba ngu-vice president waze waba nekhuwa waba ngu-president. Kodwa kakulalutho oluhle esibonayo olubambekayo lwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kwakukhanya abantu bekhululekile ukukhankasa, kakukhanya ama-observers lawo-monitors ebuya elizweni. Singaboni abesabdakhe kuphela, asibone njalo ne-European Union, asibone wonke umuntu akhululeke abuye azobona ukuthi kambelo lukhululekile na. Yikho esikukhangeleleyo, yikho esifisa kwenzakale. Hhathi nje ukuthi babecatha ngomunye bathi hhayi sifuna kube nokuthula, sifuna i-investment. Khona lidinga i-investment after 37 years na? Yiwo umbuzo omkhulu esibabuzayo nabantu bezanuphela.
Kuphendule khonapho baba uGawule ngamafitshane uyiqibe.
Ukudiliza kulula kodwa ukwakha kuthatha isikhathi. Bakithi mayuyi uMnankagwa wayishiywe obekhokhela, obekhokhela umgabe ma umlando ongawunikwa uMnankagwa, kodwa umlando wawunikwe lo wayekhokhela ngalezo zikhathi. Kuqala babethi bafuna ukukhipha umgabe, abasaphathanga lutho wabazala, uyethethe izandla kathesi.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZanu PF ubexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owebandla lePDP. Kesizwe yamazwi yaveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usevumile ukuthi uzahlangana lomongameli weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Chung Eyong wakwele South Korea oncome okwenziwa nguTrump othi ulakho ukuthwalisa nzima ilizwe leNorth Korea lingaqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. UTrump engahlangana loKim Jong-un, lokhu kuzaba ngokuqala ukuthi umongameli wakwelemelika enze umhlangano lomongameli weNorth Korea. UChung ongumcebisi kahulumende wakwele South Korea wenze umhlangano loKim Jong-un ngoNhlolanja ePyongyang. Utshele intatheli zindaba ukuthi uKim uzimisele ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia nxa ilizwe leMelika lifisa ukukhuluma laye. UChung uthe uKim unanzelela kakhulu ukuqakatheka kokulolongwa kwamabutho eSouth Korea laweMelika duzani lelizwe lakhe. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kaTrump, uthe okwenziwa nguKim kutshengisa ukuthi uTrump usetshaye kwazwela kuKim osefuna ukuthi bakhulumisane ngezikhali zenyuklia. UPence uthe okwenziwa lilizwe leNorth Korea akuguqulanga indlela ilizwe leMelika elidlelana ngayo lelizwe leNorth Korea. Uthe zizaqhubekela phambili izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leNorth Korea. UPence uthe ilizwe leNorth Korea kumele liveze indlela yokumisa ukulolonga izikhali zenyuklia uTrump engakahleli phansi loKim. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthe umongameli wakweleMelika kasoze aqalise ukukhulumisana loKim kungaphumi mgceke ukuthi uKim useyekela ukulolonga izikhali zenyuklia. Uthe okungenza ukuthi ababili laba bahlangane yikuthi uKim avumele ukuthi kube labantu abangethekelela indawo lapho okulolongwa khona izikhali lezi. Uthe umhlaba wonke jikelele ungajabula nxa ilizwe leNorth Korea lingamisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu sekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuthi baze ngobunengi bazisekela ibandla emdlalweni walo walonyaka wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njani.
Imidlalo yonyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulempela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlelwe ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni yeBarberfield. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthe yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto, ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakatshi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo, ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. Lo mqeqeshi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu leHighlanders ukuba babuye ngobuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bona abuya ngobuningi babo bona bezo support team yabo. There will be that extra man. The response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives our players this team to go.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona eleDynamo senkundleni eBarberfield, eleNicroot lizemukela eleMutare City ngaseMandava, eleNgezi Platinum lizadlala leHerentals ngaseBaobab, eleZPC Kariba lizadibana leFC Platinum ngaseNational Sports Stadium, eleYanda lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseRuvaro, kuthi iBulawayo City izangqikelana leChapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleShapane Mine lizadibana leTriangle ngaseMandava. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Okenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamnanzi umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba engene ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uyakulandula njalo ukuthi kukhona ukuphambanisayo ngombhuqazwe wegugura hundi. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka njalo izigulane ezivela phandle aziselatshwa empilo lase-United Bulawayo Hospitals. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.